manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kurume 17, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party richiizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa mudare reParamende sezvo dzisingamirire zvido zvebato iri. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachinzi vave nhengo yebato ravo reZANU-PF. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Muchikamu chekutanga chekubaya vashandi ava nhomba vanhu zvuru makumi matatu nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 39,550 ndivo vainge vabayiwa kusvika mukupera kwezuva ranezuro kubva panhomba dzinokwana kubayiwa vanhu zvuru zana kana kuti 100,000 dzakatanga kupinda munyika mwedzi wapera. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira dzimwe nhomba dzinosvika mazana mana ezvuru, mazana maviri ezvuru, dziri dzerubatsiro rwakapiwa Zimbabwe neChina, imwe zvuru mazana maviri, iri nhomba inonzi yakatengwa nehurumende. Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights uye vakuru mubazi rezveutano kuMashonaland West vanoti vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwevashandi vemuzvipatara vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Nyaya yekuti vamwe vari kutenderedza mashoko anonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano manyepo iri kupawo kuti vakawanda vatyewo kubayiwa nhomba vachityira kuti zvinogona kuzokonzera matambudziko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Chiri kuita kuti pari zvine zvitinge tichiona vanhu vari kubayiwa vachinge vakaita vashoma inyaya yekusanzwisisa kwevashandi vehurumende vezveutano nenyaya yevhaksini iririko iri.
Ko chii chiri kupa kuti zvidaro mubazi rakakosha zvakadai kurwisa chirwere cheCOVID-19?
Chokwadi chizere ndechekuti pane lack of communication, hapana kutaurirana pakati pebazi rezveutano, head office, ministry of health administration, kusanganisira health service board, nevashandi. Kubva patanga COVID, hurumende kubudikidza neministry of health havasati vambodeedzawo vashandi kuti vagare pasi vechitaura nenhau yeCOVID-19. Zvinova zvakazotisvitsa pakuti vaccine rakangochuzwa rikauya, vaccine riri kubayiwa asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvudzo dzavanonga vainadzo.
Asika vakawanda vanotarisira kuti vashandi vemuzvipatara ndo vanofanira kunzwisisa nekudarwa pana kana chikonzero chekuti vadzidziswe nezvenhomba.
Chiri kukanganiswa, chiri kukanganwa hurumende ndechekuti petinonga tichibaya vaccine, tiri kuti isu vana mukoti, vana chiremba nevamwe vose vakufanira kubaiwa vaccine pari zvino. Asi pavanonga vechibaiwa vanonga vatovavo maclients, vanonga vatovavo ivo like ordinary people vanofanira kubaiwa, zvinoreva kuti vanofanira kupiwa information yakakwana inosanganisira ma side effects, inosanganisira kuti kana wabaiwa ucha protect kwa zvakadii nedzimwe mubvunzo dzingangonga dziripo dzavanonga vechida kuti vanzwisise. And kuti vazive izvi vanofanira kunga vechidzidziswa pese pese pavari. Saka izvi hazvina kuitika, zvinoreva izvo kuti vashandi vehurumende vezveutano pari zvinezvi information yavainayo ndeinongofambawo masocial media.
Pane dambudziko rei apa?
Information iyi inokwanisa kunga iri information yekunyepa isiri iyo, asi hapana information chaiyo chaiyo yazouya kwavari iri correct ichibva kuma authorities ichitaura kuti zvamaudzwa izvi nezvamuri kunzwa ndezvekunyepa, chokwadi ndeichi. Zvekuti pakaita mukana iwoyo wedialogue, mukana iwoyo wekutaurirana wekuti kudedzerwe marepresentatives evashandi tigare pasi tinzwisise togofamba pamwe chete nehurumende tichibetsera kuexplaina kutaurira kunana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vezveutano zvakanakira vaccine iri, tinofungidzira kuti panogona kuita shanduko panyaya dzenhamba dzevanhu vari kubayiwa.
Ko zvikasaitwa izvozvo pane matambudziko e?
Pakasaita izvozvo pangaramba paine umbimbindoga wekuti vari kumusoro vane information vanofungidzira kuti vari pasi vari kuziva, ivo vasiri kuziva, tinogona kuramba tichiita dambudziko. Saka isu tiri kuti hurumende inofanira kuti itore mapazi ose akakosha panyaya dzezvevaccine, vogara pasi votaurirana pobuda chokwadi, then vanhu tofamba pamwe chete vanhu vechiziva vese vaine information, zvinoita kuti tiwedzere namba dzevanhu vari kuvaccinatewa pari zvinezvi.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano riri kuramba mashoko aya richiti chinangwa charo ndechekubaya nhomba vanhu mamiriyoni 10 zvitevera kupinda munyika, kweimwe nhomba zviuru mazana mana nezuro kubva kuChina. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vembenge vati nhomba dzichapinda munyika kutanga kwemwedzi uno kubva kuChina dzinosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Vamwe mubazi rezveutano vanoti mari dzekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 hadzisi kushandiswa zvakanaka, vachipa muenzaniso kusungwa kwemukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira, vachipomerwa mhosva yeuori panyaya yakabva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention yekudzidzisa vamwe vashandi vezveutano mumatunhu nezvecovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 zvakakwana.
Hurumende iri kutaurira vanhu kupfurikidza atingati machannels akati wandei, akati kuti kune mapepanhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, hurungwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari kumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfurikidza nemisangano yavanogara vanenge vachiita vadzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, richiizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinosanganisira mumiriri weHarare East muda reparamende vatendai biti dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisisamirire zvido zvebato iri. Asi PDP inoti nengo idzi dzakapinda muparamende dzakamirira PDP muMDC Alliance. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuparamende uye yaverengwa mudare National Assembly nemutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, munyori wePDP vaBenjamin Rukanda, vati vasere ava vakapinda musarudzo vakamirira PDP muMDC Alliance iyo yainge yaumbwa nemapato manomwe zvichitevera chibvumirano chainge aita Musuwa 5 Nyamavuvu 2017. Vasere ava mumiriri we Harare East vatenda ibiti, mumiriri we Kambuzuma va Willias Madzimure, mumiriri we Mbizo va Settlement Chikwinya, mumiriri we Ngulumane va Kucacwa Pulu, mumiriri we Pumula Amaisi Chelisle Mahlangu, pamwe nemumiriri we Mutasa South Vare Gaitsunga. Varukanda vati chibvumirano ichi chinoti mapato aya anoramba akazvimirira uye aisarudza nengo dzayamirira muMDC Alliance pasarudzo dza 2018. Varukanda vati vese vadomwa ava havachamirira PDP nekudaro vanofanira kudzingwa muparamende. Ngatinzwei vaMudenda vachiverenga tsamba yavarukanda.
The members listed below have by operation of clause 664 subsection A of our party constitution ceased to belong to the party and are hereby being recalled.
Vadomwa vese ava havasisiri nhengo dzebato redu pasi pechikamu 64 subsection A chebumbiro remutemo webato redu. Nekudaro vanofanira kubuda muparamendi.
Varukanda vati vari kutarisira menduro kubva kuparamende. Samba yavarukanda yatumirwa kumapato aive muchibvumirano ichi anoti MDC Tsvangirai, MDC Ncube, Multiracial Christian Democrats, ZANU NDONGA, Zimbabwe People First neTransform Zimbabwe. Mutauri wePDP vanyove zita kumalo vaudza Studio 7 kuti hongu bato ravo rakanyura tsamba ine zuro uye vari kutarisira kuti paramende ichadzinga vasere ava.
Ndechokuva recall parliament nekusima members ePDP, saka vasatevere mainteres edu vakasiya bato nokujoina rimwe bato, saka vatiri kuvata recall.
Asi mumwe wavanzi vadzingwa muparamende vaMadzimure vaudza Studio 7 kuti havatomboziva kuti Rukanda ari kuda kuvadzinga basa ndiani uye patori nenyaya dzake dziri kumatare.
Chokutanga ndechekuti iye Rukanda wacho ndiani, ukatarisa mugazeti ra2018 raitaura vanhu vari kukondesa maelections, unowana Rukanda ari kupeople's rainbow coalition kumasvingo, unowana Lucia Matsirenga ari mupeople's rainbow coalition inemidland. Izvi zvakaitika ndi2018 iyi. Tsamba iri kunyorwa ndeya2021. Rukanda nethe same section yaari kutaura rukatatosiza kuita memba if you was a member ePDP yacho.
Vabiti vati varukanda havana mvumo yekuvadzinga uyewo vatiwo vamirira kunzwa kubva kubata ravo reMDC Alliance kuti votora danho ripi.
Hazvi zvokuti tichaita sei tichagara pasi sebato reMDC Alliance toona kuti tinofamba sei, ndoichatipahunhu ruzivo kuti tofamba sei tichibva pano kusvika kuberu.
Nyaya yemakakatanwa nekusagadzikana kwezvinhu muzvikwata zveMDC kwakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kubva pazvakatanga gore rapfuura. Kusvika pari zvino MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora yadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu kubva kumatare eSenate neNational Assembly. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi sezvo zvakatomboitika zvekare gore rapfuura. Vatiwo izvi hazvifaniri kudzorera vemapato anopikisa kumashure, asi kuti vanofanira kubatana voramba vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObert Gutu pamwe navaJames Makore vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachiti vaviri ava dzava nhengo dzeZANU-PF. Kupinda muZANU-PF kwevaviri ava kunotevera zvakaitwawo nevaimbova nhengo dzeMDC vaBlessing Chebundo pamwe naamai Lillian Timvios avo vakasiya MDC Alliance vachinobatana neZANU-PF. Vaviri ava vakatambirwa zvakare ku State House navamunangagwa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vagutu kana vamakore kuti sei vafunga kupinda muzanu PF bato ravaimboshora vachiti rauraya nyika. Munguva yavamogen tsvangirai vagutu vaive mutauriri webato reMDC vakapindawo muhurumende yemubatanidzwa vakamirira MDC vari mutedzeri wegurukota rezvemutemo. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chiri kuenderera mberi muSomalia panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukura. Pane kakutyirwa kari muvanhu pamusoro penhomba iri kushandiswa yeAstraZeneca. Gurukota rezveutano muSomalia Amai Faziwa Abika Nua vachiti vakabayiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona kuitira kuti vave nechivimbo nayo. Mapurisa emudunhu reGeorgia muAmerica akasunga mumwe murume nezuro zvichitevera kupfurwa kwevamwe vasere vakafa vatanhatu vavo vari vanhukadzi vane madzitateguru akabva kuAsia. Bazi rezvekudyidzana kweSouth Korea nedzimwe nyika razivisa kuti vanhu vakapfurwa ava vanhu vane nhoroondo yevabereki vakabva kunyika iyi. Kupfurwa kwevanhu ava kwakaitika panzvimbo nhatu dzakasiyana siyana dzinofaviswa pamwe nekupodzwa kwemarwadzo emuviri kana kuti massage parlors. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri Montgomery County nePrince County mudunhu reMaryland muAmerica zvinorarama neHIV zviri kukurudzirwa kuti zvipinde muchirongwa cheHIV engagement kana kuti HIVE icho chakanangana nekubatsira vasina mikana yakakwana. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rePacha Foundation rinova ndiro riri kutungamira chirongwa ichi amaitanya munemo vanoti chirongwa cheHIVE ichi chinobatsira nemari inobva kudunhu reMaryland. Jonga Kandemiri abata mai munemo kuti tinzwe zvizhinji.
Maita zvenyu vakandemiri hongu tine chirongwa chatakatuma nevedunhu reMaryland kuti tibatsire vasina mikana yakawanda muPrince George's County neMontgomery County kuti vavhenekwe vaonekwe kuti vane HIV kana kuti AIDS here kana kuti kana vagara vachiziva tovabatsira kuti vawane mishonga, mainsurance nezvimwe zvakadaro zvavakange vachishayiwa.
Vanotarisira kubatsirwa vanhu vakaita sei?
Vatiri kutsvaga kubatsira vanhu vanenge vakauya muno munyika vachibva kune dzimwe nzvimbo kunyanya kuAfrica sekutaura kwataita. Chikonzero chiri chekuti manhamba aivanhu vane utachiwanawo ari kuonekwa kuti ari kukwira kunyanya kune vanhu vanobva kuAfrica. Saka kana munhu uchiziva kuti haukwanisi kuzvibhadharira mishonga yekuenda kwachiremba, unogamuchirwa muchirongwa ichochi tokubatsira kuwana mishonga. Kana kuti usina chekudya kana kuti chekufambisa kana pekugara pakatsarukana, zvinhu zvatiri kubatsira nazvo izvozvo.
Vana veZimbabwe vari kutambirawo sei chirongwa ichochi?
Chirongwa ichi chichiri kutanga, tichiri kushambadzira. Tiri kutarisira kuti vana veZimbabwe pamwe nevamwe vese vanobva kuAfrica vachazvitambira, nekuti vedunhu reMaryland vakasarudza kuti vatume vanhu vari mukati nevanhu ivava vanobva kuAfrica. Ike zvino wedzimwe nyika vachakashanda nawo vari kuchitambira zvakanaka. Ndangotaura kuti panguva ino kune kuchechi kwatakaenda tikashambadzira, vanhu vakazvigashira vakauya vakatariswa vakabatsirika nechirongwa.
Nyaya dzeutano amai munemo inyaya dzekuti veruzhinji havadi kuisa pamhene. Vanozogutsikana sei kana kuwana chivimbo nechirongwa ichi kuti nyaya dzeutano hwavo dzinenge dzakachengetedzeka?
Ichocho ichokwadi chamataura vakandemiri. Saka zvatinoita, tine website kana kuti padandemutande panorejista vanhu. Inini sezvandiri ndichishambadzira kudai handitozozivi kuti ndiani aenda ipapo achinyoresa. Kunozoita vamwe vatinoshanda navo vanonzi manavigators vanozoenda vachinotora information iyoyo vachiregista vanhu nekuzovataurira nzvimbo dzekuenda vachinotestwa. Iyi information inochengetedzwa kuitira kuti isazivikanwe nevanhu vasingafaniri kuziva. Sezvamunongoziva muutano, muno munyika mune mitemo isingabvumidze vanhu kuti vashambadzire nyaya dzeutano hwevanhu zvinhu zvisiri pamutemo kuti zviitwe.
Chirongwa ichi chinonzi zita racho nekuti vanhu vanenge vaida kuzochafunga kumbochitarisawo kunyange asina kuenda pawebsite penyu otarisa achitsvaga nezita rechirongwa.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nefoundation inonzi Pacha Foundation, chichinzi Hive Engagement kana kuti HIV, zvakamirira utachiona sekuziva kwamunoita HIV e engagement, HIV e. Saka website yacho inobva yangotaura izvozvo zvekuti Hive ndo zita rechirongwa. Saka vanenge vachida kupinda pachirongwa vakaenda pawebsite vanotsvaga pakanzi www.hivecare.org. zvakamirira kuti www.hivecare.org.
Pane mari dzinotarisirwa here kuti munhu mukubatsirwa imomo anozotarisirwa kubhadhara dzimwe mari?
Hakuna mari iri kutarisirwa kuti vanhu vabhadhare. Chiri kutoitika ndechekuti kana uchinge wauya kuzoti ndiri kuda kuteswa kana kuti ndiri kuda kubatanidzwa nekurapwa nemishonga, kune avanoti maincentives kana kuti zvipo zvidiki diki zvavanokupa kukoreketedza kuti waita chinhu chakanaka chekutora utano hwako uchi huchengetedza. Saka vanopa zvinhu zvakaita semagift cards, chikafu, kana kuti avanoti mapipi zvakaita semamask nezvekubvisa utachiona mumaoko, mahand sanitizers. Zvandingada kuwedzera ndezvekuti sekukupai kwandaita website yehivecare.org, organization yacho iripo paFacebook kana kuti paTwitter kana kuti paInstagram, kuedza kuti tishambadzire kuitira kuti vanhu vakawanda vazive, nekuti chirongwa ichi chiri kungoitika kubva panguva ino kusvika panopera June. Saka hapana nguva yakareba yekuti tibate vanhu. Saka tiri kuedza kuita zvese zvatinokwanisa kushambadzira kuitira kuti vamwe vedu vese vazive vakwanise kuuya vachibatsirikana.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reParcher Foundation, amai Tanya Munemo, vachitaura vari parunare muno muAmerica kuMaryland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze uwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kubuditsa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu 33 kubva muzana zvemitongo yavakapiwa. Dare iri rakati vasungwa vachanzwirwa tsitsi vanhu vari kupika mhosva dzisingasanganisire umhondi, kubata chibharo, kupidigura hurumende, kuba zvipfuyo, mhirizhonga, kuba motokari nezvimwe. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa.
Taurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajere inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Asi panguva ino yatiri yeCovid-19 pandemic, zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujere. Vanoburitswa vachiona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati, vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki. Ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabhineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujere kana vasara kana vanenge vasevha chinguva chakati kuti, uye vasina kupara mhosva dzinotevera. Pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu, takanangana nenyaya yekodzero, chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajere, especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi. But zvinoda kubhalansiswa as well, tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva.
Pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende, pane dzamunopokana nadzo here?
Pane kakusagutsa kane listi remhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence, kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende, vanenge vachinzi varatidzira of which kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu, hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripowo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvineka kusarudza kazvinako. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere ndanganchishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty, kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndionaso kuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndopanogona kuti vanhu vazoita kakugununa, but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujere it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita, pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupokani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburitswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda recovid-19. Chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Ndinoita pfungwa dzakadaro nenyaya yekuti mafungiro andiri kuita, dai chikonzero chaicho chiri chekuti kumajeri kusazara vanhu, tingadai tisingawani vaya vanoti kana varakidzira vonyimwa bail nyaya diki diki woita nguva yakareba vachiapplya bail vachinyimwa bail variko kumajeri ikoko. Ivavo ndo vanhu vekuti havafani kuva vachinyimwa bail, vanofanira kungopiwa bail voenda kumba votongwa vachibva kumba kuti kumajeri kusazarisa. Saka kurakidzawo kuti takamira pachokwadi ende tine muono wakanaka nenyaya dzekuzara kwevanhu kumajeri, hatifani kungotarisa nyaya imwe chete kudivi rimwe chete kuti vakatopiwa mutongo kana kuti variko kudhara vonzinga vabude neamnesty, because panozovawo nekunyunyuta kwevagari vemuzimbabwe vachiona sokuti nyaya yeamnesty inenge yakunangana nekuburitsa vari mumajere vanosapota hurumende, asi avo vasingasapoti hurumende vachiwanikwa vari panyaya dzepublic violence vachinyimwa mabheu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu, zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti vanhu vave reformed. Saka kana vakubuda vanogona vava reformed, but imwe nzira futi inogona kuti hurumende ishandise kana kuti vematare edzimhosva vashandise kuona kuti vanhu havazarisi kumajere is to respect the right to bail in Zimbabwe.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Muzvare Lucy Chivasa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Asi hurumende inoramba mashoko aya. Paramende yazivisa nasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato People's Democratic Party richizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisamirire zvido zvebato iri. Vaimbo vamutedzeri wemutungamiri wemDCT vaObed Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vachinzi vava nhengo yeZANU-PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ku studio 7 ngolwesithathu mhla ka 17 kumbimbito 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngokunjalo ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezelele ke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo, kodwa ke siyakhala ke njengoba usitsho ukuthi imingcelelo isavaliwe.
Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa.
Ingoba thina yithi i-PPP qobo ekhokhelwa ngumama uLucia Mativenga, njalo kule PPP eyodwa lapha elizweni leZimbabwe, yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu nge-section 6.4a ye-constitution yethu.
Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo elePDP lisithi uMnumzana Tendai Biti owebandla leMDC Alliance kanye lamanye amalunga iPDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Owake waba ngumsekeli kankosazana Dokozani Khuphe kubandla leMDCT uMnumzana Obed Gutu, lowaye ngusenator weMDC Alliance uMnumzana James Makore sebengene kubandla leZANU-PF. Inkosi yakwaZulu eSouth Africa uGoodwill Zwelithini obhubhe ngeviki edluleyo uzafihlwa namuhla ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ngokuvumela njalo imidlalo efana leyenguqu kanye lokuvula amakhefa, bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa emazweni afana lesi South Africa. Uhulumende uyekethise iziqondiso lezi izolo, kodwa ulaye abamakhefa ikakhulu ukuthi kumele belandele iziqondiso ezifana lokuthi bavumele kuphela isilinganiso sabantu abangamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ukuthi badlele phakathi. Uthe amakhefa azakwephula lowo mlayo azavalwa. UZulu ophila ngokuphanda eSouth Africa laye uthi sokumele ivulwe imingcele ikakhulu owe Beitbridge. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Yes, siyakwemukela okuthule nguhulumende ukuthi abantu abasebenza endaweni zokudlela bavumele amakhasipendi abo ukuthi ahlale phansi badlele endaweni zabo. Ngokunjalo-ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla. Sekuzathi kungezelele-ke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa-ke siyakhala-ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe. Kutsho ukuthi amanye amalunga ethu abevele ephila ukuchapha imingcele soze sizakale kangako. Kodwa-ke njengenhlanganiso besizama kabanzi ukuthi bahlomise izindlela zokuthi baphile khonapha elizweni, njengoba sazi ukuthi vele sukusela nyakenye imingcele ivulwe kanye okwenyanga eyodwa ekumpalakazi. Ngokunjalo-ke ikaphinde kwavalwa, kutho ukuthi vele iningi nje seliphila ngakhonapha elizweni. Esikwenzayo ukuthi abantu siyabahlomisa ngolwazi lokwenza impahla khonapha elizweni lokuthengisa ebulenjini kuyimzamo ukuthi baphile ngaphakathi. Sizakhuphula izinga kelonyaka, sizame ukuthi sincedise abantu ukuthi impahla zabo lazo zike zithuthuke zibe lozingezohlonzi ukuthi nxa ziqhathaniswa lamakampani amakhulu lazo zingene ezitolo zithengwe ngabantu zikhethwe ngabantu. Yimizamo yethu leyo ukuthi sincedise abantu abachapha ingcelo siya ngaphandle. Kodwa kasimanga ukuthi sibeleke simkhumbuze uhulumende ukuthi hayi-ke bakhona abantu abale bayayidinga impahla zokuzisebenzisa ezokulungisa impahla lapha elithi nesingesikhaa ama-raw materials phandle kwelizwe.
Lina njengoba selisebenza ngokugcweleyo ungathi liyayilandela yonke na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngemfanelo?
Siyazama kabanzi njengenhlanganiso ukuthi sincedise sikhumbuze abantu ukuthi akumelanga bakhohlwe ukuthi nxa kuvuleke kunje akutsho ukuthi sesiphephile. Esikwenzayo ukuthi silamaqula abhodayo emkambo lendaweni ezithize la abantu ababuthana khona ekhumbuza abantu ukuthi kabaziphathe njani. Laba abantu bayabhoda bekhuluma labantu bekhankasa bethwele imbiko ethize bekhangela laphakathi emkambo ukuthi abantu bayalandela yini khonokho i-physical distancing, ama-customer ayasanitizwa. Siyabamba futhi lenhlelo emaradiweni lapha sisithi abantu bakhulume ngokuthi bayalandelana izinqumo laba basebenzela khona. Labana abantu abahamba bebhoda bayasinika imbiko yokuthi kunjani phansi laba basebenzela khona.
Umnumzana Michael Mdladlandiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 39,550 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela ngenyanga edluleyo. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu ofike eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 36,535 njalo asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,507. Kunjalo nje uzulu wemaphandleni uthi imfundiso nge-COVID-19 kayifiki kuye ngokwaneleyo. Uthi njalo ulwazi ngamajekiseni okunqabela lomkhuhlane kalufinyeleli kuhle. UPraxedis Jeremiah uxoxelo mfundisi Jester Sivanda owebandla leBrethren in Christ Church eChalimbe esigabeni seMathebeleland South, yena ochasise ukuthi bathinteke njani ngokuvalwa kwezinkonzo phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Kesike nge-coronavirus kungakhonzwa. Thina akasizange sime, akuzange kube le nkonzo singakhonzi. Ngababiza abazalwane ekhaya lami ukuthi kuyanini, sikhonzenini, sigqokeni amamaski, senzeni ama-social distance, sisanitize, sikhonze, singelukeli ukukhonza ngoba singahlala singakhonzi sizagcina sesisiwa kodwa abanye besaba abazange babuye ukuthi sikhonze kodwa abanye bebebuya sibili sikhonza okwakhathesi khona khona sokuthi ekugcineni bese sibaningi kakhulu abantu sebebuya ngoba besiyitshaya la ma-keyboard bezo siduma sibuya amanye amabandla baripotwa ukuthi bayakhonza bahle besaba kodwa mina ngathi hayi bazalwane sinesazi uNkulunkulu ulathi njalo ejilo laphana ukuthi mosi ngilawe ngathi uNkulunkulu ulathi akula kubotshwa esiza kubotshwa asikhonzeni
kodwa libe linanzelela iziqondiso zonke ze-social distancing lokumaska
yebo sikwenza sibili besi
udubo lolo olwe-coronavirus luliphathe okungakanani lina njengesigaba njengenkonzo yenu
hayi esigabeni lasebandleni hayi kayikho emandleni hayi akulahlupho sibili hayi akulahlupho sibili ngayi-coronavirus akulamtoko wafe esigabeni ngayi-coronavirus
Ikho-ke kathesi sokukhulunywa ngejekiseni le-vaccine selilizwile yini khona ngapho emangweni wenu
sesilizwile ye ye siyakhuthaza sibili ukuthi sihlatshwe kodwa abanye bathi kabafuni ukuhlatshwa isithi abantu kabahlatshwe ukuze sivikele umkhuhlane ngoba siyababona sibili ama-front line guys lapha ku-TV behlatshwa yes yabakhuthaza sibili abantu ukuthi hayi lingayengani abanye bayayenga abanye bathi singahlabeni umuntu asuka ehlaba kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshe lami ngibatshela ngitsho njalo nti silezitapa lapha endalweni lapha sasihlatshwa kudala bona OBCG bona ngithi hayi ukuvikela kuvele kunjani kuqakathekile manje hayi abaningi abakuzwisisi sibathi hayi kuthiwa ungahlatshwa abantu bangahlatshwa bayafa ithi hayi thine enyuzini asikambona ofileyo
lo ngumfundisi Chester Sivanda owebandla le-Brethren in Christ Church Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi uselotshelwe incwadi libandla eliphikisayo elePDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga limazisa ukuthi uMnumzana Tendai Biti yena olilunga leMDC Alliance labanye abayisishiyangalombili kumele baxotshwe kuleli dale. IPDP ithi amalunga la aphuma kulelo bandla kodwa ayevele ekhethwe yilo ukuba ngamalunga edale lePhalamende. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Umlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukile umbiko ovela kunobhala webandla lePeople's Democratic Party PDP uMnumzana Benjamin Rukanda. Emazisa ukuba ibandla le-PDP selixotsha amalunga alo asePhalamende.
The said members are as follows. Honorable Tendai Luxton Biti, Harare East. Honorable William Mazimure.
Umhlonishwa uTendai Biti oweHarare East, uWilliam Mazimure oweKambuzuma, uSeclement Chikwinya oweMbizo, ukucaca Phulu oweNkulumane, unkosikazi Sichelesile Mahlangu owePhumula, lo mnumzana Rekaitsunga oemuthasa South simelele impendulo yePhalamende yimi uRukanda.
Mudenda akasachonga ukuba abayisishiyagalombili laba sebehle bamiswa ukuza edale lePhalamende kusukela namhla. Lokhu kulandela ukuxotshwa ngandlela yinye kwamanye amalunga aleli dale ngomnyaka odluleyo awe-MDC Alliance ngabe MDCT esikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora. Isikhulumeli se-PDP umnumzana Ngqobizita Khumalo uthi amalunga lawa asexotshwa edale ngoba engasalandeli iziqondiso zebandla leli.
Ye, kulumnyaka ophelileyo sibe lomhlangano njenge-PDP sathi thina sifuna ukuthi senze recall ama-councillors wonke lama-MP abangena ngetikiti le-PDP ngoba thina yithi i-PDP qobo ekhokhelwa ngumama uLucia Matibenga njalo kule-PDP eyodwa lapha elizweni leZimbabwe. Yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu ngeSection 6.4A yeConstitution yethu ePDP. Ethi yona nxa ilunga lePDP lingashiya lo umhlangano lungene komunye umhlangano, selungile liyabe selizixotshe lodwa.
Kodwa amalunga asexotshiwe edayele eParliament athi ibandla leli kalila mandla okwenza njalo ngoba angena ephansi komanyano we-MDC Alliance, kuthi iPDP ebaxotshileyo ekhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga yayikumanyano we-Rainbow Coalition eyayikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru. Omunye wabaxotshiweyo umnumzana Willis Matsunure uthi ibandla labo alilani le-PDP ekhokelwa ngunkosikazi Matibenga.
Umnumzana Mdenda uyakwazi ukuba kulodaba olusemadali ukuba kulomuntu othiwa ngurukata. Mina urukanda kangazi lami kalazi ibizo lami.
Ingcishi ezicubulana ezombusazwe zithi okwenzakala kubithi labanye bakhe yikungenela kwezanupf abathi ifuna ukubhidliza amabandla aphikisayo. Enye yalezi ngcwethi ezilomcabango lo umnumzana Pride Mkhono.
Incwadi ebalwe eParliament ayicacanga ukuthi umnumzana Ndayibhidli labanye bakhe ukuthiwa begqoke ingane bandla le-PDP baxotshiwe yini kuParliament. Kumbeni kuParliamente lokhu esakhangelisisa ukuthi lo iphathi lebhalwe lokwalo yibe yinto elilofana njalo yibe yini iphathi abavotelwa yibe yiyo. Kodwa nje sikwazi ukuthi sibone izinto zenzakala ngakho kumnyaka odluleyo kungaba khona ukuthi umzana abanye bantu bazakhunyaeshintshwaeparlamentsokumele nje ukuthi i-opposition MDC hlale phansi bonaakuselanxa
ukubithi uMadzimure loChikhwinya bengaxotshwa kuyabe kungokwesibili bexotshwa ephalamende ngemva kokuxotshwa ngomnyaka ka-2014 baze babumbe ibandla le-MDC Renewal elaliphume kwi-MDCT isakhokhelwa ngomuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2014. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ke waba ngumsekeli kankosazana Thokozani Khuphe kubandla le-MDCT umnumzana Obedi Gudu lo wayengusenator we-MDC Alliance umnumzana James Makore sebengene kubandla le-ZANU-PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emerson Mnangagwa e-State House namuhla. Ugudu uphume kwe-MDCT nyakenye waqala ukusekela iZANU-PF okusobala. Waziwa njalo ngokuhlala echothoza umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe esithi bayizikhothamate zeMelika. Ugudu uke waphuma njalo exolisa phezu kwezijeziso zenotho athi waphatheka kuhlelo lokucela iMelika ukuthi izethese amalunga eZANU-PF. Ukungena kwababili laba kubandla elibusayo kuza ngemva kokuba ababili ababengamalunga njalo e-MDC abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosazana Lilian Timviosi labo bengene kuZANU-PF kumaviki edluleyo. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usexwayise abantu abafisa ukungena elizweni lakhe bevela esigabeni seCentral America ukuthi bengalokothi bekwenze lokho. Ekhuluma emsakazweni we-ABC News, umongameli Biden uqonqosele ukuthi bengasuki emazweni abo. Inani labantwana abasezandleni zeMelika abangakhatshwanga abazali emngceleni weMexico lifike phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baqalise ukuvota eCongo kukhetho lokudinga umongameli. Uhlelo lolu lungakavulelwa wonke umuntu ngesonto. Lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ancintisana labanye abayisithupha.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka eMandebeleni eziseSouth Africa sezethule amazwi okuvalelisa inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini phambilini kokufihlwa kwakhe lamuhla ebusuku. Kubika uThuso Khumalo.
Osiyota uyameme zogandaba winkosiyohla wazengosiyohlinko waze wayisilosa mabandla wawayinkosiyohlinko.
Le ngenye ingoma ebiculwa liqembu le-African Heritage kwaNongoma kwaZulu Natal ngesikhathi kulungiselelwa kungcwatshwa kwesilo samabandla uZwelithini. Isikhulumeli senkosi yakwaMthwakazi uBulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi njengomthwakazi labo bafelwe inkosi ngoba vele amaZulu lamaNdebele into yinye.
Thina loZulu singumuntu munye, lokho kakuthandabuzeki. Singokhumalo nje kunamakhumalo kwaZulu, okunene kunabo kunene kwaZulu, ongimande kunabo yonke leyo nto akusonto encane, izihlobo zethu impela. Inhloso yethu leyo ukuthi sibumbe isizwe sikaMthwakazi, sisibe munye, sikwazi ukusebenza ndawonye, sizivikele ezitheni sindawonye, sisizane ekuthuthukisaneni.
Uthi inkosi bathumile ukuyakhulumisa isizwe sakwaZulu ngokulahlekelwa kwaso, kanti bafike bemukelwa kuhle kakhulu. Inkosi uZwelithini engesishiyagalombili kumakhosi onke asethe akhokhela isizwe samaZulu ibhubhe ngeviki phelileyo ngemva kokuvalelwa esibhedlela ngomkhuhlane wejukela. Uhulumende uphe inkosi inhlonipho yomngcwabo wesizwe. Kodwa-ke ngokwesiko lamaZulu inkosi izangcwatshwa ebusuku lamhlanje kuze kube semadabuka kusa kusasa. Isizalwane sakwaMthwakazi umnumzana Dumiso Gama uthi njengesizwe balahlekelwe kakhulu, ikakhulu nxa ukhangela ukuthi isizwe sakwaMthwakazi savela khona kwesikaZulu.
Bekumele laba babusayo ekhaya bafunde esilweni samabandla wonke ukuphatha abantu, ukuthi umuntu nxa kuthi umphethe umphatha ngayiphi indlela. Besibhekele kakhulu enkosini yakwaZulu ukuthi isikhulisele ethu inkosi uBulelani Khumalo, kwenziwe konke okufanele ukuthi kwenziwe. Siyakhala siyisizwe sikaMthwakazi, silahlekelwe likhanda, sidanile, sizwe semanzini, asazi ukuthi sithathe noma sihlanganise nani.
Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo ukhuthaza amaZulu ukuthi bebambe bewaqinise amasiko abatshiyelwe inkosi uZwelithini, ikakhulu ukwenelisa ukuzibusa bekhululekile kungela kugqamukela kwahulumende. Uthi ngakwelinicele imva kaZwelithini isibabhe intshukuntshu yokuvuselela awabo amasiko njengomthwakazi.
Nathi kuyasikhuthaza uma sikhangela emuva sibona ukuqhutshwa kwamasiko, sibona ukuphathwa kwesizwe sakwaZulu, sibona indlela okuholwa ngayo nangendlela nje okuvikelwa ngakhona uZulu wonke jikelele.
Abanye bathi ukubathathekisayo ngombuso kaZwelithini indlela abesenqabela ngayo ukungenela kwahulumende endabeni zamasiko losendo lwamaZulu. Iningi lithi lifisa kakhulu ukuthi labo ngelinye ilanga benelise ukuphila phansi kwenkosi yakwaMthwakazi khonale eZimbabwe, kungela muntu benqabelayo kumbe obatshela ukuthi bawagcine njani amasiko abo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. EleMelika selibambane lamanye amazwe omhlaba ekusoleni abahlamuki bakwele Yemen abeqembu leHouthi ngokuhlasela eSaudi Arabia ngamabhomba. Mhlaka 27 ngonhlolanja iqembu leli lahlasela endaweni yeRiyadh la kwezinye izigaba zeSaudi Arabia ezichiyeneyo. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department uNed Price uthe ukuhlasela kwabahlamuki beHouthi lokhu kwafaka uZulu Makhaza engozini enkulu njalo kwaphazamisa imizamo yokuletha ukuthula lokuqeda impi yakwele Yemen. Amazwe ama-Arabs lamanye angentshonalanga afana leBhilithane, iFrance leGermany lawo abasolile kakhulu abahlamuki laba. Ukuhlaselwa kweSaudi Arabia lokhu kuyingxenye yezehlakalo eziningi zokuhlaselwa kwaleli lizwe ngabeHouthi ibona abasekelwa lelizwe lase-Iran. Lanxa eleMelika selimisa lonke usekelo lwalo kumanyano wamazwe alwa limpi ekucele leSaudi Arabia, leli lizwe lizimisele ukuqhubeka lisekela uhulumende waseSaudi Arabia ukuthi azivikele kanye labantu bakhe. Ikhuluma lentatheli zindaba, uPrize uthe iMelika yadlala indima enkulu ngokuthatha amanyathelo abangela ukuphepha kwabantu abanengi mhlaka 27 khonapho abahlamuki beze behlasele. Umnumzana Price uthe njalo iMelika iphakathi kokudinga amanyathelo engawathatha ukujezisa inkokeli yabahlamuki laba. Mhlaka 2 kulinyanga ugatsha olubona ngezemali olwe-Treasury Department lwethulela abakhokheli beHouthi ababili izijeziso zenotho. Kumbiko walo lolugatsha lwathi uMansu al-Said lo-Ahmed Ali Ahsan al-Hamzi balamacala okuqoqa ukuhlaselwa kweYemen khona okuphazamisa uZulu Makhaza amanye amazwe angomakhelwane kanye lemikhumbi edlulayo. Vathi njalo izenzo zababili laba zichiye uZulu waseYemen ongena kusigidi engaselandawo zokuhlala kanti njalo ebhekane lendlala emangalisayo. Umongameli Joe Biden uzimisele ukubamba iqhaza emizameni yokuqeda impi yaseYemen yona esibangele ukuhlupheka kwabantu okumangalisayo. Umnumzana Price unxume usekelo uBiden aselutholile kunkokheli yaseSaudi Arabia phezu kwalinjongo. Uthe ukuze kube lokuthula abeHouthi kumele baguqule izenzo zabo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Aba pila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela iCOVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo ele-PDP lisithi umnumzana Tendai Biti owebandla le-MDC Alliance kanye lamanye amalunga i-PDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo ngwentungamili nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.